Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava 30 nevasere, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Vaenda kumapurisa vakanzishiya ndei kuwarin paki kwamaitira mhosva vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaka zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova kusanganisira kuyamwa minyatso yavo kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo vachichekwa nereza kumusana vamwe vatogoni kana kurara vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, wopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakaitika pamadzimai matatu aya. Banga guru renyika rinozivisa kuti munyika muchange mave nemari yebepa itsva kutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba nekubata chibharo madzimai matatu ebato ravo ayo akapambwa mari mwezuro asi akazowanikwa kubhindura nezuro manheru. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu aya muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya ashanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vacha Misa avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakanzishiya ndei kuwarin paki kwamaitira mhosva vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaka zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova kusanganisira kuyamwa minyatso yavo kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako kusanganisira kuzvindikitwa usiku wese pasi petsoka nekumakumbo vachichekwa nereza kumusana vamwe vatogoni kana kurara vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika sezvo hurumende yeZANU-PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu kuSADC, shoko redu kuAU, shoko redu kuInternational Community. Batsirai vana veZimbabwe munomaita mapere nemadusura kupedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava varipo vamunangagwa vana kuhwina rutsikiro rwevanhu vakanoponera kumatarezi mosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu ihondo yokurwisa vanhu.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa chibharo.
Saka vakadyiswa chine munu wakanuiswa weti zao zvadaro zvakare vane nyaya vanditsanangurira ndumwa vataura kuti anoda kuiti izikana yekuti vakabatwa zvisina kunaka semadzimai yatingati sexual abuse ya vanditsanangurira ivo kuti usiku wese in her own ways usiku wese vanga vachindi yamwa mazama angu vachivabata chibharo saka vanhu vari kutwa vaitwa sexual abuse and vanoda kutwa zvitsanangura zvizikanwe nevanhu.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati havana kufara nemabatirwa akaitwa mwana wavo uye vati vari kurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka.
Vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru, zvinorwadza, miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura. Ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma yekuchisidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain zvekuti zvinogona kumuonza kuonda miviri asei achidya. Ndaona mwana ari kuradza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka. Kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa. Vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvunzurudza vatatu ava sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park. Vati nyaya iyi iri kuongororwa uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 kusvika nhasi maerano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park. Vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura sei. Vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo. Zvichakadai vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende vakati kuita izvi imhosva inosungisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakwira kusvika pamakumi matatu nevasere zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa munhu mumwe chete aine chirwere ichi muHarare neZuro. Bazi iri raziso kuti vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose uye vapona kubva kuchirwere ichi vari gumi nevatatu. Izvi zvinobuda panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvekuti vari kuwedzera here kana kubvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown uyo wakaderedzwa kuenda pachinhano chepiri kana kuti level 2 masvondo maviri adarika. Mutemo uyo uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru kana kuti 4.4 million uye vafa nechirwere ichi vasvika pazviuru mazana matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,003,389. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr Simba Mavhaza avanoshanda mune zveutano.
Chekutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa, ndo chatinokwanisa kuona chekutanga. Ndechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kuteedzera mirayiro yekudzivirira chirwere checovid. Mirayiro yechirwere iyi tiri kuidzivirira, vanhu vari kuzvigona vari kugona kudzivirira, vari kugona kushandisa ino social distancing kana vachinge vari mudzimba vari kugeza maoko avo uyezve vari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yedu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma-shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders from the airport vachienda kuquarantine. Izvozvikaizvi danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira, rekuva nesu, rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukurukota chirwere chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi dzinoongorora chirwere ichi dzakabva kunyika yeChina nemamwe mashoko atinotambira kubva ku World Health Organization ari kutibatsira kuti tikwanise kudzivirira nekunzwisisa chirwere ichi.
Saka vanhu vangapembera here kuti vari kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, Dr. Mavazi?
Tikatarisa papo tinoona kuti chirwere ichi hachisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura, chinodzokorora. Saka iko zvino zvahatina nguva yekupemberera kuti tagona, haisi gemu. Chirwere chiri kuuya pachambomira, asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November, chakazosvika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March. Dzimwe nyika dzakubata zvinezvi, Mexico iko zvino vanhu vari kunzwa vari kungofa vari mumigwagwa. Saka chinogona kusvika futi neukasha tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa, tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusi wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusi wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati pepani iri kupisa nemabvunzi emoto, nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Pati dambudziko guru ndirekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino zvivari tinogona kuwanda chirwere chatisiri kuona, asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuwanda chirwere chatiri kuona, vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mutungamiri wehurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa, asi vachizvichengetedza kuti vasavasangana nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu, havana chirwere here iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere. Lockdown hairape chirwere, ende haisi mutambo wekuti tinofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe, dai chirwere chakabata vari kuZimba, dai variko vakatozvona chavako. Saka iko zvino izvi zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, iri kukwanisa nechakatangoita vanhu vairi mumasvondo mairi mumwe chete masvondo.
Avanga vari Dr. Simba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Listen Musiwa, vanoti zvinhu zviri kuvaomera kusanganisira neveruzhinji munyika iyi, sezvo vasina mabasa uye vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yemunyika iyi. Muzvare Musiwa vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuriritira mhuri iri kumusha panguva iyo nyika dzakavharwa senzira yekurwisa chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Aiwa tete, tinokutendai. Zvinhu zvakaoma kuno tete, nekuti vanhu vazhinji havachatarisira kuti mabasawo vangakwanisa kuzodzokera. Sinzi nguva yarebesa tiri mulockdown, saka vanhu vazhinji vari kuchema pamusoro pekuruza mabasa, pamwe chete nenzara mushure mekunge lockdown yatirebei seizvezvi. Saka zvinhu zvakatiomera, nzara, mabasa, malandlords anongoda mari dzavo yeti vanhu havasikuenda kumabasa. Saka unongoona kuti zvakaoma tisi tiri munyika musiri medu.
Imomo muSouth Africa muri kugona here kunotumira mari kana zvimwewo zvekuriritira mhuri dzenyu kuZimbabwe?
Sekunzwa nekuona kwangu pasocial media kune mamwe macompanies ari kuita izvozvo. Kune vari kudelivhara chikafu, kune vari kukwanisa kuti munosedha mari through mamwe macompanies. Inini hangu hatisati tambozviita, but tiri kuona pasocial media kuti zvinenge zviri kuita kune vamwe. Saka vamwe vari kukwanisa kuonawo zviviri zvishoma zvavainazvo, vari kukwanisa kusedha kana dzingava mari dzingava chikafu, asi Tine chivimbo nokufenda kuti vashoma nekuti vanhu vazhinji vakamira mabasa.
Tombotarisa imi pachezvenyu, muri kuzvigona sei zuva nezuva panguva ino yelockdown uyezve muchida zvakare kuchengeta muri kuZimbabwe?
Tiri kuzvigona nenyasha dzaMwari tetimafe. Zvinhu zvavaoma, kutongonamatawo zuva nezuva nekuti isusu pachedu kuno tinenge tichida kuwanawo kuti pamwe tingawana zviviri zvishoma kuti tikwanise kugara muno mumacho. Zvekare zvetozosongana nedambudziko rokuti kumusha kunenge kuchida kutumirwazve apa pamwe unenge usingashandi, panenge pakaoma tete. Saka zvatinenge tichingokurudzira ndechekuti kune vari kudzimisha kumisha kumusha kuZimbabwe, vanokwanisa kungogamuchirawo mumiriro wakaita zvinhu, vachingotambirawo zviripo panguva ino kuti taura chokwadi zvakatiomera kuoko.
Asi verikumusha vari kuzvinzwisisa here nekuti vanenge vachiti imi makaenda kumafuro nyoro ndimi munogona kubatsira?
Ndizvozvo. Zvinongobvawo kusiyana kwevabereki nekusiyana kwevamwewo. Vamwe pacho vanenge vachida kunzwisisa kunongochotoona kuti zvakanyanya kuomera vanenge vakuzongochema chema. Asi vamwe vanonzwisisawo zvavo vanongoti aiwa shingirira izvi taita tigodzokera pamararamiro edu zvekare. Saka vamwe vanonzwisisa vamwe ndovasingazwisisi.
Imi shuviro yenyu ndeyeyi mune ramangwana kana lockdown ichinge yapfuura?
Aiwa, shuviro ndeyekuti kana lockdown richinge yapera, tikabudirira kumabasa, tikabudirira kuramba tichishanda, aiwa ndezvekuchengeta ivavo vabereki. Nekuti vanenge vakangotarisirawo kuti zvinhu zvichingopera zvelockdown kumusha vanhu vaakutanga kurarama upenyu huri nani, vanoenda kumabasa, vachienda kumabasa, tichichengeta pamwe chete vabereki nehama.
Aiwa, tinotenda.
Nokutendai tete mazve. Ndimbokwazisawo.
Kwazisa henyu?
Ndakukwazisawo gogo wangu nasekuru wangu mandizvidza kwagwanyanya kumasvingo nemhuri yese nemwana wangu Cheuto ndichiti vakadii vakadii kuno tiri kufara.
Aiwa, tinotenda. Muri kupi kuSouth Africa?
Asi tiri kuPretoria Camelzee.
Vanga vari muzvare Listen Masiva, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vachitaura vari parunare muPretoria muSouth Africa makare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvemari yakazivisa nezuro nezvemutemo mutsva weStatutory Instrument 103A wa2020 uyo unotsanangura mamiriro achanga akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 pamwe neyemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika svondo rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti vape zvikonzero zvapakuti bazi ravo ritore danho iri. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu kwemari yemunyika kunze kwekungoderedza uwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kubona muuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro 10 ne 20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu. Nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda, izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here? Tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku.
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva. Asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge vakudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyo inenge isingatanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pachaitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kubudikidza nemari idzi. Asi zvinongoti zerutsei hazvo kwechinguva chishoma, inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsvaukuva kuchera, kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation? Uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga. Asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyo, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick nezvimwe zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari idzo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kutaura chokwadi, nhau yekorona yakaoma chinhu chiri kushungurudza vanhu vakawanda zvikuru sei. Tigere muno muZimbabwe, matruck driver ndinofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana ndichiona mamiri anenge akaita zvinhu. Musi unoyu ndandiri pakadoma apa. Aiwa, vanhu vari kushanda pakadoma zvakanaka, uchiona vachifamba asi vari kutevedzera. Nhaye kuisa maface masks aya. Iwe nhau yemaface masks ndinoona sekuti inobatsira zvikuru, nokuti pamunenge muchifamba wakazvivharira unenge wakatodzivirira dambudziko irori. Asi chokwadi chiripo ndechokuti munzvimbo dzandatifambiwo dzakati wandiyo, chokwadi chiripo ndechokuti nhau inonzi nzara. Ndo chinhu chakushungurudza nakawanda, ndo zvandinofunga kuti zvichange zvichiendera mberi kupa vanhu inonzi mental health, kuti vanhu vachapedzisira kurwara nechirwere chepfungwa nenhau yekupfunga kuti vana mangwana vanodyei, next meal. Denda iri rakauya harisiri munhu umwe, nyika huru dzizhinji chaizvo zvakaita kunana America iko, kuno kunana Britain, Spain, Italy, kunova kune vanhu vatinoti vanoruzivo vanoziva nezvekurapa zvichirwere chavanetsa zvikuru. Asi muno muZimbabwe ndinongovimba kuti Mwari aramba achitichengeta, nokuti tachokwadi vazhinji vanoshuvira kuona tichinyanya kutambudzika nekorona. Aiwa, kungotaura kwemasocial media, asi zviri paground ndezvekuti tigere zvakanaka so far in terms of zvirwere izvi hachina kunyanya kuwanda.
Ndandakanga anwa makorekore biyangu ese makorekore. Aiwa, temsi shambao za manja, msi shambao zote, tuwala dota rakare kumusha kwa kareko, kana mribesi po itemsi shambane dota, ngu shambao manja, mjifaraya kareyo mpuno, mjifaraya kareyo mromoyo, makorekore, itemsi nzwa shukutauri, msitera shukutauri wane urumende, msita msteza shakare, msaete msipembera pembera, msungo famba famba, kana kwa kare kune bamba wangu, makumandari kwa kareko msaende, itemsi kazikika makorekore biyangu, ndapota ndapota ndabata manja ndabata mnyendo makorekore itaye msigara mzimba ndini wenyuma nyonyi mkorekore mbienyu mkorekore aiwa gadzikika abiyangu abiyangu gadzikika mune pfamu de pfachi were chide ipapeno chide burara peno chide burara mamire ne antu gadzikika mkorekore biyangu
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Zemitambo, mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira munyika apo aitambira zvikwata zveBlack Aces neArcadia United, Dani Jimu, anoti uori ndohwauraya nhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Jimu uyo ave kuchaira bhazi rinotakura vana vechikoro kuSouth Africa. Anoti vanosarudza vatungamiri venhabvu vauraya mutambo uyu nekusarudza vanhu vane mari kwete ruzivo rwebora. Izvi anoti zvauraya mutambo uyu nekuti vamwe vanovhota vacho vave kukudza nyaya dzemari kwete kutarisa nzira inozotorwa nemutambo wacho.
Vatungamiriri variko mazuva ano vane huori havana chido chemutambo wacho, ende kune zvimwe zvakanga zvakaiswa masystem akanga ariko ekuti taitangira kutamba tiri vana vadiki hakusina izvozvo.
Jem anoti nhabvu inoda vatungamiri vakaita savana Brian Harry, Pat Travers, Nelson Chirwa, Job Kadengu naJohn Madzima, avo vaive nemari uyezve neruzivo rwenhabvu yacho. Jim anoti vatambi vemazuva ano vasiyana zvikuru nemazuva ake apo aitamba nhabvu yekuda kufadza vadzigiri vemutambo uyu, kwete mazuva ano apo vatambi vari kukudza mari.
Panguva takanga tine chido nekuzvipira nehunhu, ende yakanga isiri nyaya yemari.
Jim anoti akanga anwegore ra 1993 apo akawana mukana wekunotamba kuSwitzerland akazotadza kubudirira kuenda ko mushure mekukuvara.
Na 1993 ndakanga ita mukana wekuenda kuSwitzerland, asi ndisandaenda ikoko kwasara zvondo rimwe chete kuti ndiende kunoita anonzi matrials aya. Ndakabva ndakuvara gumbo handauzokwanisa kuenda, saka hanguva inondi handiikanganwe ndakanga ndaitawo mukana wekuenda kunze kwenyika.
Mutambi uyu anoti kunyange hake ari kuita basa risinei nezvenhabvu, ari kubatsira vatambi vemuno kuvatsvagira zvikwata zvekutambira muSouth Africa.
Pane vakomana vandamboitirwawo maarrangements aya yekuti wauyewo kumatrials, ndo contribution yandaitawo so far kuita matrials kuno kuSouth Africa.
Mazuva ake Jim akatamba muchikwata chimwe chete nevatambi vakaita saWilfred naWilliam Gay, Emmanuel Nyauma, John Mbidzo, Pesi Mwase na Francis Jayman kuBlack Aces, uko vakomana vechikwata ichi vakatora mukombe wePremier Soccer League muna 1992. Kwake United akatamba nana Charlie Jones, Dave Zulu, Sean Chatters, Francis Nechironga, Brendan Noble na Dexter Rawson. Kunze kwaBlack Aces neArcadia United, Jim akatambira zvekare Air Zimbabwe Jets, uko akatamba na Harlington Sharon. Jim uyo ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa akaroora uyezve ane vana vaviri Wesley na Melissa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kupambwa kunonzi kwakaitwa marimwe zuro madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Madzimai aya ari kurapwa mune chimwe chipatara chemuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vopomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika pamadzimai matatu aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Nkwenkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amanamba aqanisa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho kuqanise khona kulento eziningi eziba khona. Ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphelayo kodwa amanamba aseqanisile kwenza ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezeleke.
Inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803.
So sesitshela amapolisa lamaloyas ahamba labo safika sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufesekile. So sibona kanti into eyisihlungu kakhulu.
Inkokeli yabatsha kwe-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare. Amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Uwoza Friday liviki silomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Greshidi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukubana inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 ngemva kokutholakala kwesinye isakhamuzi seHarare silomkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yiwo balokhu bebane kuthi asebesinde kuwo balokhu belishumi lantathu 13. Lokhu kutsho ukubana abalokhu belawo lomkhuhlane bangamashumi amabili lambili 22. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Izwekazi le-Afrika kulaba zinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lengxenye 75,866 abafunyenwe bele-COVID-19 kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 27,425. Kwafa abazinkulungwane ezidlula ezimbili lengxenye 2570. Emhlabeni jikelele lo mkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezimakhulu amathathu 304,201 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. EZimbabwe sokule viki inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus likhuphuka phose nsuku zonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukwazisa uZulu iloba yinini kungakafiki ilanga langesonto ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe luyaqhubeka na kumbe luyayekethiswa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathimandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju lakaZulu, Mnumzana Mbuso Fuzwayo.
ama number aqansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho uqanse khona kulento eziningi eziva khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa ama number seqansile kwenze ukuthi justify ukuthi kunjani kungezelele so eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi ama numbers aqansa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba kuhulumende wethu there's a lot of secrets there's a lot of mistrust from our citizens there's a secret from uhulumeni so ama numbers akhe lati awethu kugcina kusiba nzima ukuthi sithembane then ungakhangela into empilo ukuthi simile kulezi mali eziningi eziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo i-accountability yangkhona asikwazi i-distribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe imalini kuyi-secret kakulomnendi kodwa imali iphiwe abantu so ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lombusazwe wethu amanumber zaqanisiswa ukuthi abantu bayalamba i-testing yethu iyahlupha kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi i-criteria esetshenziswayo yiphi no one can tell uyeza ukuthi abantu bayatesta mna nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye esithi hayi mna ngitestiwe so ngibona ngazathi okwezinto kwethu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane kuyini ongamxwayisa ngakho
Okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kumveni kayekela nje akula akutintshi lutho ngoba kula anything in place so engazethi singaze sithi kaguqule ngoba uma manamba zeqansa you expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga nje but umbuzo ukuthi ngaze ngezelele kuyini okuzatshintsha ngoba testing yethu is doubtful everything yethu nje yonke kulenkungeningi around iissue ye covid
umnumzana mbuso ofuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu ubexoxa ecengweni lontungamile inkomo we-studio 7
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave
Inkokeli yabatsha ku-MDC ekhokelwa umnumzana Nelson Jamisa ebibikwa ithunjiwe ensukwini ezimbili ezidluleyo itholakale iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kakubi kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Abathathu laba babalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba batshela abazali babo ukuba bahlukunyezwe kabuhlungu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo okubalisa ukunathiswa umchamo wabo ukudliswa ikaka kanye lokuhlukunyezwa ngendlela zecansini i-sexual abuse okunjengokumunywa amabele lokunye kuke kwaba lokuxokozela esibhedlela abazali babathathu laba besalelwa ukubona abantu babo baze bavunyelwa ngemva kokuphoselanwa aqatha phakathi kweziphathamandla zesibhedlela Amapolisa abegqoke impahla yawo labasebenza phansi kohlangothi lwe law and order unina kaMamombe unkosazana Khudzai Chiwanza uchasisa ubunzima abhekane labo
ndaphinda but access yasho
ngingenile kodwa bekunzima ukuthi ngingene simbone singabakhululekileyo bathi bona amapolisa yiwo abatshele ukuthi bangasivumeli ukubabona kodwa ngingenile ngazama ukumkhulumisa kodwa engangiphenduli bathi bona babahlabile amajekiseni angazi ukuba babahlabele ukuthi kuthini engxenye bakwenze lokho njengoba laba bantu bengazange bathole ukudla kusukela mhla baswelakana kasazi ke ukuthi babahlabe njani kungekho abakudlileyo kwase kusiyavusa ezinye izinto asisakwazi ngikhathazekile kakhulu.
Kwagcizelelwa ngomunye njalo umzali uyise kaSicilia umnumzana Henry Jimpiri.
The doctors are yet to then tell us what happened where they may be raped or whatever.
Ngilindele ukuzwa kubodokotela ukuthi wadlengoliwe na lokuthi kuyini okwenziwe emzimbeni yabo. Ngoba laba bantu ngabezomvikela abasebenzisana lohulumende. Kusobala ukuthi amapholisa aphakathi kwakholokhu. Ngizaphinda njalo amapholisa bayakwanza ukwenza kileyo. Akuthenga amapholisa kaZulu njalo angilandaba naloba kuyini abafuna ukungenza khona. Ngifuna aba-United Nations labantu bonke nje elizweni ukuthi bazi ukuthi kasilawo amapholisa eZimbabwe.
Omunye walabo abayethatha abasakhulayo laba komchapondwa eBindura umnumzana Mfundo Mlilo ulandisa ukuba baze njani ukuba bakuleyo ndawo.
Ilaba abantwana bathe sebethunjiwe bachaya ngathi okungakwana 24 hours balahlelwe emgwaqweni. Basebengena emizini becela uncedo. Laba bantu abacele kuncedo basebesifonela ukuthi hayi abantu benu elibadingayo bakhona ngapha. So sesitshela amapholisa lamaloyasa hamba labo safika sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamamasana okwangaphakathi kufezekile. So sibona ngantwa into eyisihlungu kakhulu.
Umlilo uqhubeka ethi babathole bekusimo esibi kakhulu lapho besiyabathatha.
La mantombazana bathunjwa besuke emhlanganeni wabo eShow Grounds. Bathe bethunjiwe bahanjiswe eHarare Central. Bathe befika eHarare Central basebekhitshwa bafaka kwenye imota ngathi babehlezi phezu kwabo imota le ihamba. So babengakwazi ukuthi baqonde ngaphi baze bazibona sebeseBindura. Sebefika khona ngale bafika bajikelwe emgodini. So babetshaywa kuthiwe behlabile bangadinwa. Bechaywe abakhulumileyo ukuthi bachaywe kakhulu bebenathiswa imichemo lento ezinjengazona leso bahlukunyeziwe kakhulu.
Igqwetha labathathu laba elisebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyisimbanga ukuba amapholisa wona abesithi akazi lutho ngabo sekuyibo asebegijima ukuza balondoloza esibhedlela.
The police say they are now treating them as victims of kidnapping. They therefore, in their statement to us, they want to protect them.
Amapholisa asitshela ukuba asibabona njengabantu abahlukunyeziweyo ngemva kokuthunjwa bathi bafuna ukubalondoloza nokubavikela ukuba bangaze behlelwa ngezinye izihlakalo ezimbi njalo. Kodwa abathathu laba bakubeke sobala ukuba kungaje bajabulisi lokho kuba khona kwamapholisa ngobuningi lapha esibhedlela besithi ngowamapholisa manye yibo abahlukumezileyo.
Ukuze batholakale abathathu laba kube lokusebenzisana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezithi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHRA kanye leZimbabwe Doctors for Human Rights ZADA. Lintatheli izindaba kayisanelisanga ukungena phakathi ukuyakhulumisana labathathu laba ngemva kokuvinjwa ngunobhala jikelele weMDC umnumzana Charlton Wende lanxa evumele ezinye ukuba zingene zithathe izithombe lokukhulumisana labathathu laba ukuzwa uhlangothi lwabo kulolu daba. Inkokheli ye-MDC okubalisa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Tendai Biti labanye baze sekulaphayana. Abazali babathathu laba sebekhonona besithi kabasuthiswa yindlela lolu daba oluphathwa ngalo ngabe-MDC lohulumende. Unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana wethule umbiko esithi sebelutholile udaba lwabathathu laba ababikwa bethunjiwe ngemva kokutshengisela besephula iziqondiso ze-lockdown. Ngakho-ke uhulumende usazoluhlolisisa lolu daba nxa kungatholakala oyabe ephule umthetho uzabotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka uthi imali entsha eye $10 yephepha ebambeneyo izaqala ukusebenza ngolwesibili weviki ezayo mhla ka-19 Nkwenkwezi. Kuthi eye $20 yona izakwethulwa kuviki yakuqala ngenyanga elandelayo. Embikweni awethule lamhlanje uMangujka wazise njalo ukubana kuqala mhla ka-19 weviki ezayo amabhanga azakhuphula imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola isiya kunkulungwane eyodwa yamadola. I-$10 le-$20 ezintsha lezi zizasetshenziswa ndawonye le-$2 kanye le-$5 ebezivele zikhona. Imali le edindwe ngenye inkampani yakwele German ifike elizweni ngendizamshina izolo. I-$10 ilombala obomvu kuthi i-$20 yona ilombala oyisibhakabhaka. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende wethule imali yamanani aphezulu le ngoba i-$2 le-$5 kasisathengi lutho. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa ikhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus lolu aselelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela ezindlini. Uhlupho lwamanzi emzini wePhumula kobulawayo solufike kuzinga elibi. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla ukuba zicine zisebenzisa amanzi angahlanzekanga, sezizigebhela imithombo kumbe ukuyakukha emfuleni egelezela amanzi aphuma ezambuzini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yamalungelo ezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra, uMnumzana Kilibone Khabo, uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi lolu.
Hayi, udaba lwamanzi kulayo sesithwele nzima kakhulu. City Council ibisizama ukuthi inikeze abantu amazi amabhawuza ayashota. Owamanje bale 5 amabhawuza. So kwesinye isikhathi abantu sebejwana belayinile ibhawuza langkhona lingabuyi. Nje asephumula khona abantu sebeze begebha imithombo ngezandla. Bedinga amanzi, uza amanzi angagobhoza, sebeqhasa ukuthatha amanzi. Abanye sebesenza ukuthi bathathe amanzi aweswitch bahambe bayasebenzisa endlini for okuflasha. So hayi, abephumula ithi kususa ubuhlungu.
UMnumzana George Sibanda, isakhamuzi sePhumula, uthi lolu hlupho lwamanzi lufaka impilo yabo engozini yemikhuhlane etshiyeneyo.
Hlupho esihlangana lalo indaba yamanzi luhlupho oluharasayo kakhulu ngoba kunje kulabo corona kuyamehla esingabagezi zandla and thina abanye sicina sisabuya landa amanzi kumabhawuza kuba lesiphithiphithi esiningi emabhawuzeni. Abantu abakha amanzi kumabhawuza baningi kula manzi abishwa amabhawuza. Siyabehlala abantwana umesenzi emathoyilethi sifikela le mikhuhlane le ekhona kodwa sehluleka especially thina njengabazali. Sizizalwane zePhumula North asazisize njani ngoba la madamu abekusekhaya bezathi ungcono ngoba kula madamu lezibholane ngoba izibholane ezilapha azisikwani amabhawuza ngalabisa amanzi asikwani.
Esinye isakhamuzi sePhumula uMnumzana Thembelane Dube uphatha ngezinye indlela abantu asebezisebenzisa ukuze bathole amanzi.
Uhlupho lwamanzi esilunanzelelayo ukuthi uward 27 okuyiPhumula South ilohlupho lwamanzi kakhulu. Indawo leyana ngale duzane le-Premier abantu vele kabasathola imanzi sebephila ngebhawuzi kuthi abanye ke sebephila ngokuthi bagebhe okuyimthonjanyana ukuze bathole okuncane khonokho abangakucongolozile. Sibe sesingena ke kuward 19 uzafica ukuthi sile ndawo esithi iPhumula Old ku-A entshonalanga yesikolo seGodlwane. Abantu bona labana vele sebele almost 2 months kusiya ku 3 months amanzi bengatholi. So abantu abaningi sebephila ngebhawuza kumbe bagebhoka imithonjana okuncane.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukansila wePhumula kuward 17 uthi ikhona imizamo abayenzayo ukuze izakhamuzi zalapho zithole amanzi.
Siyananzelela iPhumula South, ePhumula uLehabhegi amanzi aqhubeka bengawatholi kubangelwa yikubana amanzi asemalutshwana emadala amanzi akabafinyeleli kodwa njengosithi kansi siyazama ukuthi sesifake ishejuli yamabhawuza ukuthi abafinyelele ngoba bona baphezulu amanzi awasafiki lapho abakhona. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu basePhumule ukuthi bagcine kuhle amanzi bengathi bewatholile, njalo baqhubeke behlanzeka, begcina izinto zabo zokugcinela amanzi zihlanzekile.
Ilunga ledale lephalamende lePhumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi udubo lwamanzi seluthwalise abantu amagabha avuzayo.
ePhumula sile problem enkulu kakhulu eyamanzi. Imizamo asebenzile ukansila ekhulumisana lecouncil yokuthi amabhawuza abuye. Kuyenzakala ukuthi wakhona indawo eyi-1 kubuye ibhawuza libuye liphinde liphinde cause babe baningi abantu abafuna ukukha amanzi, ngoba abanye sikhuluma balabantu abagulayo ezindlini, abanye balabantwana abancane of which baya befuna amanzi abe amaningi. So ukhansila uyamake sure ukuthi each line iyaphiwa amanzi kabili ngelanga. Ibhawuza libuya ka-2 endaweni eyi-1 ukwenzela ukuthi abantu benele amanzi, ngoba izigaba ezingalamanzi ziningi kakhulu.
Ezinye izakhamuzi zePhumula sezidonisela kunyanga ezintathu zingawatholi amanzi. Ekhuluma loZulu kungxoxiswano eqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association enkundleni yeWhatsApp, umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uveze ukuthi imota ezithwala amanzi ziyasilela, njalo ikhansili iyazama ukudinga ezinye izimota kodwa imali yalokho iyasilela. Uthe njalo ikhansili isizama ukufaka ama-kiosk amanzi endaweni eziswela amanzi. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Woza Friday liveli silomthuli osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Yena ke ucula umdumo weR&B lezim dancehall. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda owe Studio 7.
Hey, yigangeli jelinda bezimnandile nelikhule nabo gogo sebekoga mafulu kwe nama skinny tight.
Banengi abaculi abasacathulayo abalemiculo yabo elohlonzi bengaziwa nguZulu ngoba imiculo yabo ingatshaywa emsakazweni. UGrashi D ngomunye wabo namhla sithe simethulele uZulu.
Ngikhulele endaweni yaseLuwagwelo esigabeni saseNjobela. Ngase ngiyasuka lapho ngisiyofunda emaplotini esikolo abasibiza ngeSivu Primary School. Njengomuntu nje okhule kanzima kodwa ngazili ukuba ngiqhube ngize ngizofika ngoba nje ngila. Ngingumuntu nje okhule ecula nje uma isenza imisebenzi yasekhaya kahle kahle.
Angibona ngithule nje.
Kashiti uledlalade lakhe elesibili elitsha alibiza isalukazi sami. Uke wapheka elinye ngaphambilini.
I-album yami yaqala ngika-2015 ukhumbule ekhaya kudala sidlala amatope inengoma ezingu-5. Abantu kahle kahle bawuthanda umculo wami uma ngikhupha leyo album yokuqala kahle kahle ngiqala ukucula. Bawuthanda kakhulu ngoba nami nje ngangireceive ama phone calls, ngisebenza nama producers amaningi kakhulu.
Ekuphekeni imiculo efana lalo oka Grash D kusetshenzwa labalohlonzi ekuhlanganiseni izigingci zakhona ukuze kube mnandi.
Ngisebenza no DJ Sly, ngisebenza no DJ Spider, ngisebenza no Boss Kevi. Mina ngikhule ngimamela uLove Mumajayivana, uCooksman, uGeorge Sibanda. Bona abantu kahle kahle abangenza ngafuna ukucula empilweni yami ukuthi nami kahle kahle ngibe kwazi ukuba famous.
Limnandi, limnandi, limnandi tombolo.
Kwa kwamanje ngine album engiyikhiphe 2019 izanga dombolo inengoma ezingu 8 ijatshulelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Hey, kona man, ngithi sengithola umuntu, ikanti yena umuntu, umuntu ufuna ukwenza igroup yabantu. Ufuna ukuba group admin, mean
lisanka.
Umhlaba wonke uphathe komphuhlano obulala abantu kulezi nsuku ye-coronavirus. Wena ke uleli zibani kubalaleli ungakahambi njalo umculo wakho utholakala ngapi?
Masizameni ukuzivikela thina ngokwethu. Ngoba uma sizivikela thina ngokwethu sivikela impilo yabantu abaningi kakhulu. Ukuthola umculo wami cela behambe ku YouTube bebhale Rashid Music. Inamba zami zocingo zithi 0740181916.
Akakhethi muhlobo noma uhubo aphinda ukuqomeli ayizilolo lezi zinto ezingelancedi.
Bese ikwetshiselo Rashid ngomculo wakhe ohlakaza ontanga kuhlelo WhatsApp. Woza Friday. Kuziphathe kahle njalo libe lempela sonto elithukela. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda owe Studio 7.
Nobody can take my place. Anywhere you go, I will go with you. Be by your side to death, do us apart. Yeah, I can never survive. A life without you will never suffice. The way you get down, you got a surprise. I like the way you turn up the notch. I like the way you handle yourself.
Thank
sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebela leli gciwane besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. Inkokeli yabatsha ye-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Kuwoza Friday liviki besilomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi nguGreshiti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah isithi libe lempelasonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.